manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 14/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbuka nazvo nokuti kana kuchimbonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka tinoinge Zimbabwe anotanga achikokwawo kudariro zvirinei.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano waedzwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana nayo saka kunyunga kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhembe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina. Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion yekubatsira mukudyidzana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohny Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMavelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Zimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzepadzimano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungawanikwa sei. Tikazotanga musangano inonzi US Africa Summit, Zimbabwe yanga isingakokwe. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno, asi yakokwa isina kukokwa kana muzvinhuwo zvandotaura. Taurai yakokwa kuti Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Ndauya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe saka ituri nyika Zimbabwe anofanira achikokwawo kudariro zerino
makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeamerica vari kuti
hatisati tataura nawo zvedu asi kuti tinotaura tichataura vanozviziva zvatichange tichitaura kuti isu tiri padu kuafrica
pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoi iye zvino toziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga hapana musangano watinoani dzokupinda tiitaapano tinopinda misangano yavo ivo
takaona america ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro motambira seizvo
hatifari nazvo izvozvo hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana vomuka vati taranga takurangai kuti nokuisa vapo vanhu pazviranga asi vachiti vane vamwe vavaburitsa zvakare ipapo isu titoda kugara tichinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana tinogona kuwirirana pane zvimwe tichitanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo
gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vachitaura vari muno muwashington dc namavelas mutanganyauye westudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vanoti hurumende yezimbabwe haifaniri kugunun'una kuti sei america isina kukoka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kumusangano weus africa summit vachiti musangano uyu wakarongwa neamerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo ngatinzwei hurukuro yaita vamasiye najonga kandembiri westudio 7
danhu iri ravada kutora iri ofcourse vari within their rights kuita zvavanenge vachida kuita but uyu musangano wadedziwa neamerica ichisangana nenyika dzaive kuda kutyidzana nayo saka kunyunyuta kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya bp sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeamerica usiri musangano kana kuti weunited nations waungati vanga kompleni vachienda
tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu tingati here zimbabwe haina kukokwa kumusangano wenu kuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo
ya nenyaya yezviranga zvoupfumi ndikanzi masanctions aripo ndinoona sekuti zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu tinoziva kuti america iri kunyunyuta nezvekuitika kuzimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti zimbabwe inofanira kugadzirisa but taona kuti nyange zvakadaro zimbabwe yakakokwa zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitarisawo nyika yezimbabwe kana hurumende yezimbabwe zviri zvinhu zvatingati pachirungu zviri positive
takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neamerica zvii zvamungataura pamusoro pazvo
zvirango zvakaitwa neamerica paemarson junior nemumwe mukadzi akaita ipapo inyaya yekuti iamerica iri kudhilawo nesituation iri kuzimbabwe maonero yainenge ichiita nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatingati pamusoro pemaissues ari kutaurwa saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvandingati hazvishamisi zvinhu zvagara zvichitaurwa ende zvinhu zvakagara zvichionekwa kuti zviri kutouya
iyo zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neamerica chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neamerica kuti izvigadzirise
ya izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare because nyaya dziri kutaurwa inyaya yekuti zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muzimbabwe hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti zimbabwe iremekedze mitemo yemuamerica but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare mutexas muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 iko zvino tochimboenda kuna marvelous muhlanganya uye ari kumusangano mukuru weus africa summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei uri sei marvelous
aiwa ndiri nani ndiriko kuus africa leadership summit yapinda pazuva rechipiri uyezve nhasi ndo pane mongo wemusangano uno sezvo mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera
Zvinhu zvakamira sei muWashington DC nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka. Waonawo sei pawanga uchienda kumusangano?
Aiwa, zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC. Kufamba kwacho hakusi kufambika, nzira dzakavharwa. Asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambonditi metsei nekuti ndakafamba ndichibva kwanda ndiri kubva ndichiuya pamusangano uno. Zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora. Asi ndazonyatsodzamisa pfungwa. Ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo, nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu, uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda reCOVID-19 usati wapinda. Saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri reCOVID-19 here kana kuti kwete. Uyezve aiwa, pane mapurisa, masoja nemabarricades, kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei. Asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka.
Tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi ndezvipi zvikuru?
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo, asi vari kuti ivo vada kuita kuuya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica, nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino. Asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu. Vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dzine hurumende yejechetere. Takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vaFred Kushava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wePeace Building wemunomu, wanga uri kuitwa muno, wanga uine vatungamiri vekuMozambique nekune dzimwewo nyika. Uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti haichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo. Saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Marvelous Muhlanganya uye mutori wedu wenhau weStudio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo upfumi hweZimbabwe wanga wagara wakananga kumawere. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mugwaro rairo kupera kwambudzi iro richangobva kuburitswa, WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu. Chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese.
Kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose, mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kuitika panyika dziri kusimukira.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzemagariro yevanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga.
Tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika. Corruption huore zvino tinongoona makambani nemakambani gore negorani ngachingowedzerwa kana pazvirango zveupfumi zvatoti matargeted sanctions aya eAmerica anotoratidza kuti pane huori hwakaipisisa huri kuitika muZimbabwe mari dziri kubiwa kubva kugoridhe chaiyo kumadiamonds
vaenderera mberi vachiti vemabhizimisi munyika vari kuwandawo nehondo yerussia neukraine vachiomesera vanhu nekukwidza mitengo yezvinhu asi vamutashi varamba izvi vachiti
dai kwaiva kuri kunzi zvitoro zvishoma ndopataitarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunyikire asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muZimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha atinotenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yerussia neukraine anoratidza kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka nehurumende
tane dambudziko rekuti mapolisi zvedu nemavisions zvedu they are crippled haana hwaro haana zvaanoreva saka nyaya yekuukraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vari kutotadza havo kumaneja economy
izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi
titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa takatarisa NDS 1 inotaura kuti tinofanira kukura neabout 5% pagore roga roga tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pamiddle income country yatinoda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne14% pagore rega rega kana kupfudza asi tiri kuona tiri kutadza kusangana nazvo
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gavhuna weRBZ Dr John Manguja vakambotiwo havo hondo yekuukraine nerussia iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu asi vamuchityo vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma1960s zvichakadaro WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika ukuwo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafa nenzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peukraine nerussia kuti ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musi wa1 kukadzi gore rinouya Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziviso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi avo vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika Zvare Tafadzwa Munoda Wafa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani havazi vose vanogona kuiwana vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandi avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu kuchakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuenda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngai improve muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengetedze varairidzi vasatiza nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi vanohora nhoro wakakwana.
Muzinda weBritain muZimbabwe wabvuma kuti ichokwadi kuti hurumende yeBritain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObert Masaraure, vati hurongwa hwenyika yeBritain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro.
Tine maplans kuti kana varairidzi vavaenda magrips acho anosara achifindwa nani. Tikuona tine mateacher learner ratio anotyisa anobva 1 to 120. Tikaramba tichitorerwa vamwe vane unyanzvi vakawanda vachienda kunyika munyika, tinosara tichiwedzera kushaya varairidzi muzvikoro zvedu.
VaMasaraure vakatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zvanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare riprotekte maworkers anoshandira government, anove maworkers ari kunyimwa right to collective bargaining. Right to collective bargaining iyo irimo mukumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchi zviita in line with section 655 of the constitution. Inove inoti hakuna maconditions of service ra salary, maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa nhaurirano, pasina kusaimwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vapo mavhima asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarairidzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo akaita sebazi republic service labor and social welfare, nowa ndiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita kuti recruiting yemacivil servants ese. Kana kutaura nebazi rezvehigher and tertiary education ndo rinotraina savarairidzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe ine varairidzi vashoma muzvikoro, yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varairidzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Jovu vanoti Zimbabwe inoda varairidzi zviuru 25 kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaisa mari yekupinza mabasa varairidzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varairidzi vanosvika 100 rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musai.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala, nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivi risiriro. Mutongi wedare reMajor Street, amai Evelyn Mashavakure, vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru 30 kana kuti 30,000 zvemadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa, vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa, guta guru reDRC, nekuda kwemafashamo emvura uye pari kuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu ndinodzokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu, vanhu vanyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino, kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mazuva ano ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kufamba nechirongwa chinonzi how to quit and how to stay sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndine chibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem, yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndo zvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti how to quit and stay sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogram iyoyi how to quit and stay sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogram vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno muZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvinhu zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoaffecta munhu wese at any point, at any age.
Avo vangwari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe parizvino vachitaura naJonga Kandemire weStudio 7. Munawo dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza9 manheru. Tatinzwe kubva kuna Michael Cariati.
Nasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kushura mare ku2022 World Cup nechikwata chakapedzisira kutora mukombe uyu cheFrance. Veruzhinji munyika kusanganisira muongorori wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndiriona uri tricky zvavo, asi ndiriona Morocco ichikukwanisa kubudirira because ida kurova maworld champions, iroda kupindawo final. Ndiyo timu yakatanga kupinda masemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa iroda kutoita surprise yacho yekupinda final. Saka ndiriona France ichirova neMorocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yaka...
Tinotenda Mike nguwa edu ya jikana na vatereri msakangano uti mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi. Chiriku utarisa juriku itika kumsangano we US Africa Leadership Summit urugwitri wa muno mu Washington DC. Sezo nguwa edu ya pera reka itimbutati samsure na oshakare Zimbabwe yogununguna nekusa kukwa kwa wamunangagwa kumsangano we US Africa Summit. Morocco yotamba ni France maneru ano ma semifinals e World Cup. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu nduksi ya imina Geina Gumede munaude isindebele.
So kuhizika tisenda baku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba zesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 Mpalakazi 2022. Ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Iyebikho ekona phakathi kweRussia leUkraine. Sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe ikakhulu esingakhangela ukukhwela kwayenza amafutha wezimotokali njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zikaMay lo August. Lapho sibone khona ifuel edizili ingena iphosa ingena ku-$2 yakwele Amerika. Njalo sibona ukuthi lokwenza ukuthi inflation yalapha la.
Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isibangele uphazamiseka okukhulu kwehlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala kubika abe World Food Program.
Kulu namhla okuzabe kule uthiwa US Africa Business Forum where omongameli be take a step back sebe yekela i private sector e America le Africa kube khulumisane and come up with those deals kule ndawo ethi khona i deal room namhla zabe khona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture njenge energy.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo emhlanganweni wenkokheli yamazwe abensundu owe-US Africa Leaders Summit owenzelwa eWashington DC. Kwezemidlalo, baningi abathi kungahlake kuye ngasifudlana umdlali we-Argentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano owe-FIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isibangele uphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala, ukuselakala kwendlela zokuthumela impahla, umnotho lokunye. Lokhu kuphume kuphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye World Food Program WFP. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo lwabe WFP luveze njalo ukuba impi ye-Ukraine ivele yaqhamuka umhlaba osusithi usuphuma engxakini ezibangelwa ngenye impi yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ndawone lesivuno esiphansi kakhulu somnyaka ka-2021-2022 esibangelwe ikungani kuhle kwezulu. Uphenyo lolu luthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota yona ekonge isuka kudola ilodwa lengxenye $1.55 isiyaphose kumadola amabili $1.73 yikho okubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni lakwamanye amazwe omhlaba. Abantu abafika izigidi phose eziyisithupha 5.8 million bacatshangelwa ukuba bathalise nzima indlala. Ukuthi abantu abangaba isilunganiso sokungamachumi aphezu kwamahlanu ekhulwini 53% lisuka kumachumi phose amane 39% kumnyaka odluleyo yibo ababhekane nendlala emathebeleni North kulandela ngabantu abayisilinganiso sokungamachuma amane ekhulwini 40% kusuka kumachuma amabili lanhlanu 25% ababhekane nendlala eMashonaland West. I-WFP iphinde yathi abantu abaningi sebephila ngemali abayithunyelwa izihlobo labemuli abasemazweni besithi imali le isetshenziswa ukuthenga ukudla kuphela. Ingcithi ezicubo ezikhulume ngalolu phenyo zithi lulakho ukuba luqinisekile besithi kumele leZimbabwe libe lendlela zokulungisisa udubo lwendlala. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Timothy Thole, ingcithi ecubungula ezombusazweni othi kumele leZimbabwe liqine ngokulima.
Impi ekhona phakathi kweRussia leUkraine sibone iphazamisa ezomnotho eZimbabwe, ikakhulu esingakhangela ukukhwela okwayenza amafutha wezimotokali njengabo diesel lepetrol phakathi kumnyaka wenyanga zikaMeyi lo August, lapho esibone khona ifuel ke-diesel ingena iphosa ingena ku-$2 eyakwele America. Njalo sibone ukuthi lokhu kwenza ukuthi i-inflation yalapha la.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Danford Mtashu okhokhela inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, yena othi udubo lwe-Ukraine luphazamise amazwe omhlaba ikakhulu asathuthukayo njengeZimbabwe.
The increase in the price of fuel is
ukukhwela kwentengo yempahla kuzaba ngeke lokho okwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Nxa singakhangela lokho okwenzakalayo phakathi kweRussia leUkraine kuyaphazamisa ukukhwela kwentengo
kuleli. Ecubuna ezomnotho umnumzana Felix Dube uthi okwenzakala eUkraine akulani lokwenzakala kuleli.
Picansa kakhulu lokho kwenza ukuthi intengo zezinto zibe siya phezulu. Sikhangele njalo sibone ukuthi iwithi inyawuthi leyo esetshenziswa ukupheka isinkwa layo ingasatholakali, njalo ibisitholakala isile intengo ephezulu kakhulu. Lokho kwenza ukuthi isinkwa la sibe sikhwela lezinye izinto ezilungiswa inyawuthi. Lokhu yiyo indlela impilo esibambe ngakho thina njengeZimbabwe.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule, kodwa embikeni wakhe wokwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yaleyo ndleko olwebhajethi, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba uhulumende uzabeka imali eceleni ukuze iye ekwakhiweni kwamadamu okuphathisa abalimi, amasimo okuthelezela awe irrigation ukuze ilizwe lilwisane lendlala. Ngimele isitudio 7 seHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umhlangano we-US Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho kukhangelelwe ukuba uMongameli Joseph Biden uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngombuthano lo ongene kusuku lwesibili namhla. Intatheli izindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo. Dube, siyakwemukela. Dube, ya, sengikuzwa kuhle Mthembo. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani namhla kulumhlangano?
Ye, umhlangano lo uyaqhubekela phambili njengokutsho kwakho-ke. Namhla-ke kule ndaba sibili emnandi kakhulu ebona ngezamabhizimusi, kubizwa kuthiwa i-US Africa Business Forum. I-forum le-ke ingathi izigaba ezimbalwa ezinhlanu. So kulokhu bakhuluma-ke ngokuthi kambe ele Africa lingadlelana njani lele-US xa ukhangele ukuthenga lokuthengiselana impahla. Kuzobuya-ke khonokho ukuthi nxa sokubuya phambileni kambe ezemali-ke kukhona yini ukuthi eleZimbabwe lazo lingathola kumbe amanye amazwe khonapho kule Melika. Kukhulunywa njalo langangokuthi-ke kwezokulima kwini okwenziwa ukuthi kube le-food security kuzwekazi ye-Africa. Kube sokusiba njalo bakhuluma nge-digital age kathesi ukuthi kambe ama-networks konke khonokho okwenziwayo kambe kungathiwani kwezi kuthi abantu be-Africa bakusebenzise njengakhonapha kwenzakala kule Melika. Kwezokusithi-ke kukhona njalo okuningi magumede okubuyayo.
Kuyini njalo okunye okwenzakala khonapho?
Ye, sikhangelele ukuthi uMongameli Joseph Biden uzafika lamhlanje khonapha lapho esikhona, lapho azakhuluma khona kumbe ngithi azayithula khona umbiko wakhe sibili oqakathekileyo. Kwenyangazane-ke uzakhuluma ngokuthi izwekazi le-Africa kumele lisebenze kuhle kakhulu lele Melika, okuzaqhamba sifila amazwi afisa ukuthi aguqule izenzo kanjani kuningi kakhulu okumele ukuthi nga kwenziwa soke ngasikhangela ke kuningi kakhulu makhubete okumele kwenzakale khonapho
ukhangelelwe ufika sikhathani umongameli uJoseph Biden.
Ye umongameli Biden bekhangelelwe ukuthi uzafika ngo-1:30 ngasikhangele isikhathi sangapha kule Melika kodwa ke sokanye ngazane ngaphuzaphuza mbijana ungathatha 35 minutes from isikhathi leso kade umele angene ngaso khonapha kodwa ke hayi abantu bamlindele sibili okunye okumangalisayo makhumete.
Hayi siyabonga kulo muntu oke waxoxa laye Dube ngubani?
Ye ngikhokele uSifiso Nyathi odabuka eZimbabwe osemhlanganweni le akuze ukuthi kwesithini njalo kwenzani kule mhlangano ethiyeneyo lamhlanje
kulungile.
In 157, we're heading over room 157 now.
Umhlangano lo ngwenkokheli ze Africa ezibala mhlawumbe more than 40 countries babizwe ngu President Joe Biden ubezokhuluma ngendaba zama partnership around economic development around ukutshintsha komkhathi abathi climate change bafuna ukukhuluma ngokuthi bengancetsana njani between Africa and America ama private sector wabo and engubona mina ukona u President Mnangagwa oloke under sanctions akabuyanga and out of all ama leaders abakhona lapha DC I believe ukuthi nguye yedwa ogcineswe thumeza a representative I think nguye foreign affairs minister ubuye ngapha and yes it is significant ukuthi khona akabuyanga yena ngoba bayahlangana omongameli bamazwe amanyawo e-Africa they are speaking on the side bayavumelana ukuthi how do they engage US on these critical matters njengoba nje angazi sonke sezukuna kule agreement ethiwa yi-AGOA eyiyo yona ekhangelane le trade between America le Africa that agreement is ending on 2025 it needs to be renewed ama terms akona ukona bana renewa njani omongameli ngapha bayakhuluma ngakho khona bazakwenza njani kodwa even engekho lapho mina u President Nagagwa it's clear ukona e America yona particularly private sector yabo iyabona i-potential eZimbabwe, the private sector, even ukula ma-sanctions. That's why they invited ukuthi Zimbabwe kuye ngoba yes, President Joe Biden, labo mongameli abanye, kodwa ama-private sector yiwo akhulumayo.
Ye, kwezamabhizinisi ubona ngazani kuyahamba njani? Njengoba sibone ngazani kula mazwe amaningi afisa ukusebenzelana nale Melika.
Ikakhulu namhla, okuzabe kule okuthiwa yi-US Africa Business Forum, where omongameli they take a step back, sebeyekela i-private sector e-America le-Africa ukuthi bekhulumisane. And come up with those deals. Kule ndawo ethakona i-deal room namhle zabe khona where the private sector speak to each other on these various sectors njenge agriculture, njenge energy, njenge infrastructure development. And they see those opportunities in Zimbabwe. They want to talk about them as the private sector. And it's significant ukona they did invite Zimbabwe although kula ma-sanctions they are eager to do business. Indaba zama-sanctions yiyo nje ayenza ukona uMnangagwa engabi as the head of delegation njengamanye amazwe lapha.
Lo ngumnumzana Sifiso Nyathi osemhlanganweni we-US Africa Leaders Summit e-Washington DC ubexoxa lo Gibbs Dube esilaye ecingweni. Kwenziwani Dube emhlanganweni lo?
Yeah, ngiyabona ukuthi ke kuningi okunye njalo okwenzakala kusasa makhumete okunye okwangikhona ke sibona ukuthi kule agenda 2063 edingwa kakhulu ke lizwekazi le-Africa bazakhuluma ngakho khonokho ke bazakhuluma lakhona kungani kuyahayiza kancane okwe-good governance kuzobuya i-democracy nokuthi phela kuhlonitshwe ilungelo lomuntu loluntu kanye le-rule of law so kuzakhulunywa kakhulu khonokho bese kubuya ukuthi-ke ele Afrika kambe lingavinjelwa njani ukuthi lingabi lobudlwangudlwangu obukhona emazweni amaningi bese kubuya njalo ke ukhanyakazani ke ama-leaders wona ngokwawo kuyamele ukuthi axoxaxoxe ngokuthi kambe nxa bevuselela izwekazi le-Afrika kumele bebambe ngaphi njalo bengabambi kuphi so ke bagcine-ke ngakhonokho ukuthi phela nxa sebevalelisana kumele bethathane ama-selfie bethathane-ke imifanekiso so singazi ukuthi bazathathana-ke imifanekiso katwani kodwa kanye ngazani kwenzakala ngo 3:50 PM kusasa kumese kuvalwa ke sokuqedwa konke ngokuthi kambe ukudla kungaba khona yini kuzwekazi le-Africa singakhohlwa futhi magumede namhlanje ungakhohlwa kule US Leaders Summit dinner lapho-ke ngizadla sibili ngize ngidle lo mankhala
uzasitika
Hai,
siyabonga kakhulu Dube, sizaxhumana lawe njalo kusasa Mthembu. Kunjalo nje untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umhlangano ofana nalona uqhakatheke kakhulu kodwa phela ukufanele sikunanzelele ukuthi umbuzo ocishe uhambisane nawo lo obuzayo uqhakatheke kubani ungabuqhakatheke kuona amaAfrika noma uqhakatheke kuiAmerica njengezwekazi elikhulu emhlabeni impendulo kulokho Nkomo ukuthi umhlangano lona uqhakatheke kuyo kakhulu iAmerica ngoba ithe iyalimuka kwaba izinto ezimbili kuyo okokuqala umongameli lona ophumile uDonald Trump simbonile indlela kade busa ngayo uye wayisusa iAmerica kuyibalazo lezwe lomhlaba wagcila kakhulu kwizwe leseAmerica wanciphisa ubudlelwano balo namanyamazi okwesibili iAmerica ithe iyaphaphama yathola ukuthi iChina okuyimbangi yayo enkulu namhlanje emhlabeni kwezomnotho kwezontuthuko kwezobucwepheshe itechnology yathola ukuthi iAmerica iChina siyithathe kakhulu isingene kakhulu eAfrica kanti ekuqaleni iAfrica kwakuyindawo yeAmerica neEurope nje ababedlalela kuyo bathe bayalimuka bathola ukuthi sebevuleke igephu isikhala esesisetshenziswe China esikubonayo ngalomhlangano ke uBiden uzama ke ukunciphisa lelo gephu beselivulekile
uMongameli Mnangagwa babunkomo akekho kulomhlangano ngoba wetheswa izijeziso zenotho iMelika esikubone kusenzakala izolo njalo iMelika sibone isethesa indodana kaMnangagwa uEmerson Mnangagwa Jr. Izijeziso ezifanayo kanye lonkosikazi kakuda kwashita Gwirei labanye abachiyeneyo ibethesa umlando wokuphatheka kundaba zenkohlakalo i-corruption okuyinto eyenzakala ngesikhathi iZimbabwe leMelika njalo zisizama ukuvuselela ubudlelwano ungathini ngalokho
okokuqala bamnkomo kuyasibonisa lokhu ukuthi iAmerica ayiqize chakala ngobudlelwano bayo kwezomnotho nezwe leZimbabwe ngoba iyazi vele ukuthi izuza kakhulu kwamanye amazwe sizabona ke ukuthi la eAfrica kunamanye amazwe abuseka kangcono kakhulu iAmerica ejabulela ukuthi yakhubudlelwano nawo singabala kwamanye amazwe yona le South Africa oKenya sibungeno Zambia manje maningi nje amazwe esingawabala iAmerica ebheke kuwona kodwa ke lokhu ekwenzayo futhi iAmerica sizakhumbula futhi ukuthi kwezepolitiki kuningi okwenziwa yizano okungawugculisiyo umhlaba kukhetho lolu lokuvala izikhala akade lukhona olokuchikiyela sibonile izano ithaya abantu ihlukumeza amalungelo abantu zonke lezo zinto
umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe sixoxe laye eseVirginia khonapha eMelika Namhla kuhlelo lwethu olwe diaspora for a profile lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi sibona kuhle Bebhe Ncube odabuka enyathi esiqintini sebubi eningizimu yemandebeleni umaBebhe uhlala eHervey Bay esabeleni seQueensland kwele Australia njalo ungumbalisi useleminyaka engamachumi amabili lambili ekulelo
Nina ngihlala eHervey Bay. Hervey Bay is Australia in Queensland. Well, in Queensland, yeah, above Brisbane. Because Salakon is a beautiful place.
So, nxa ungasitshela ngokuthi wafika njani Australia, kuyini okwakwenza okwakususa phansi eZimbabwe ulubhekise Australia?
Ekhaya kwakunzima. things were really tough. So, transfer from 2000, umkami wathola scholarship ukuthi ayenza i-master's yakhe e-New Zealand, Otago University. That sasabaleka. Sasuka sonke izimoto. And then from there, we got a job in ngapha because in Australia. Sasabaleka e-New Zealand. New Zealand was very good, but economy and economy was not very good. There has to be a map. And then since then, we'd never look back.
Ufika e-Australia, wenza msebenzi bani?
Ngathi ngifika lapha, mina ngathi wangu-teacher. Ngathi ngifika lapha, I had to send ama-locus and documentation yami to e-Kempra. Ukuthi bebona ukuthi am I eligible ukuthi ngifuna lapha or not, or what means it. And then I sent that to them, and then they came back and said I'm eligible to in Australia.
So, bathatha amaphepha ko eZimbabwe bahlolisisa babona ukuthi uyanelisa ukufundisa khona ngapha.
Yeah, ngahle ngangena first school, but in Zimbabwe, and professorship is a step ahead. Ngathinkinde laphana ngathi ngifuna ukwenza ukuthi ngenze i-degree. Ngiyenza i-degree ukuthi ngibona ukuthi ngapha kapha funisa njani abantu. So ngiyenza a year qualification and after that ngabona ukuthi it was good. It was very, very good. Very, very good. Because it is in a care it's different from it's in a lap. I'll give you a simple thing. Ukuthi umntwana engazinto zobulele manje, umntwana enze into e-wrong. You don't stay on that. You just move on. Okay, John, you did this. This okay, fine. I want to look at this. Let's move on.
Gagaza.
Ukukhuluma language. And then I did a master's in special education. Mm-hmm. And then that took me into special education.
Kuyadlisa yini ukuba ngu-teacher khona ngapho? Ngoba nxa siqathanisa labo-teacher abekhaya bakhala eZimbabwe ngenhlawulo abayizuzayo.
I don't know. Kumele babe very, very careful. Ngoba nxa uvela ekhaya ukuya la, uyabuya ulokho kuze uzodlala. Ukuthi ngingavela ngifuna lokho, ngifuna lokho, ngifuna lapha vela kuqala. Kumele uthi register seat, ube kwazi ukuthi kuyini nokuwenza ufuna ukuba nodwa njani. Zesabi nangathi ngingena ku-special education. Ngiyenza i-master's in special education. Ngangena ku-special education. Ubakithi, I am having a very, very good time.
So wena wabona lapha okulesidingo khona, wangena khonapho. Uyakukhumbule yini ekhaya, kumbe uyafisa ukuthi ubuyele ekhaya kwelinye ilanga, kumbe vele impilo yakho isingeyakhona ngapho?
Hayi, ngiyafisa ukubuyela ekhaya. Ngiyefaka whatever esengikuthole khona lapha. I-knowledge engithole apha ngihambe ngiyifaka ekhaya, ngitshengisa amatici asenza khona ngale ekhaya ukuthi hhayi umasho ekhaya umntwana ngaye ngalole ADHD ngabachandi bathi onafat umntwana o-ADHD ngibatshe ukuthi hhayi ngamntwana loyo nje asenzenizo asithini asithini how about that I've got so much knowledge impact on abantu bekhaya.
Unkosikazi Sibone Kuhle Bhebhe Ncube isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseHervey Bay eQueensland kwele Australia.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 ekhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022
eQatar. Kwezemidlalo baningi abathi kungasake kuye ngasifudlana. Umdlali weArgentina uLionel Messi aphakamise inkezo yezizwe zomhlaba kumncintiswano oweFIFA World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leArgentina lifinyelele kufinali yomncintiswano wokudinga intshantshi yezizwe zomhlaba emdlalweni wenguqu ngemva kokunqoba eleCroatia nge-3 kanyango lesibili ntambama. Owayengumkhandli weqembu le-Islanders uTobias Mtshikambanje uthi isifiso sakhe ngesokuthi umdlali olodumo emhlabeni jikelele uLionel Messi ongukapteni weqembu le-Argentina athathe umhlalaphansi ephakamise inkezo yezizwe zomhlaba.
Morocco efake i-Afrika kwesinye isibanga ukuthi ngibona layo engadlula ephambili yeshwa umncintiswano wokugcina okuthiwa ngama-finals. Kodwa khonapho kuma-finals kuzaba lomnye umdlalo ongaza kubonakale kuma-World Cup, ngoba ngingowe-Africa kodwa ngenxa yokuhlonipha uMessi ngibona ngani Argentina iye ngaphakamisa inikezo e-World Cup ka-2022.
Wadlalela iqembu le-Rio Stars njalo esengumqeqeshi weqembu labasakhulayo e-Lepton Groove uMkhululi Dube uthi yena esakhe isifiso ngesokuba kuhlangane amaqembu amatsha kufinali yalo nyaka.
Mina mfuna kuhambe iMorocco ngoba iFrance ibikhona ngale last World Cup anti iyo kade ikhona last time manje. So akwenzi ukuthi iFrance ihambe futhi ibhora ayabe selingasachazi iFrance ngahamba. Njengoba iMorocco ingenile wona kuyi-first time yemchipele yeMorocco ukuthi ihlingene la kufinali masa.
Wayengunozinti weqembu le-Highlanders uWanda Mpofu yena osengumqeqeshi wabonozinti yena uthi iqembu leMorocco lizamangalisa abaningi ngokungena kufinal.
IMorocco was surprised from goalkeeping vele. I think they've done well because they've only conceded one goal kuphela. So I think hayi iMorocco awumelanga zize befika, ungaboni ifika kwe-extra time iMorocco yawo.
Iqembu leFrance lizadibana leMorocco ngehola lethoba munomunye namhla ebusuku. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba leCroatia ngomnyaka 2018. Umdlalo wokugqiba umncintiswano uzadlalwa ngesonto mhla zili-10 lathoba munombili kufinal, lawo azanqotshwa kumidlalo ye-semifinal azadibana ngomgqibelo kudingwa iqembu eliphutshe lisendaweni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. Ngiyomu Joseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenzakala emhlanganweni omkhulu owenkokheli yamazwe awezwekazi le-Africa anxuswe ngelemelika khonapha eWashington owe-US African Leaders Summit oqale izolo.
Zabulimaza ngebeat singele isikotsana phezulu. Ingoma le yikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma le ikhuluma ngesomiso kule virus esifikileyo elizweni. Abantu bayakhala ngomkhuhlane. Isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngafupha. Uba uMadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasemphendula. Wasesithi Nkosana Bendi sabese rekoda etawuni ingoma yakho khona uzaphela i-virus. Ingoma leyi kuphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi kuma ngesomiso. Ubabalo mame kabazwanani emajazini bayafukathelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe. Nkhulumile noNkulunkulu izaphela i-virus. Ime nditshelayo uNtakankulunkulu uMadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi lingameyisi umuntu omkhulu ngivambane laye usemvumbululile kapaye kwamba ngipholisi ukuhlabela ngiyakhuleka phela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokubingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa yivirus abekeza nawufika ekhaya ngeziyizandla Nkosana Ben iyabulaya asozuboni umkhuhlane. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso.
siyambonga lapha uSikhosana esilaya owesikhosana band ngengoma yakhe ethi Isomiso. Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Impi phakathi kwele Ukraine lele Russia ibikwa isivangele ukuphazamiseka okukhulu kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo kwele Zimbabwe okugoqela indlala, kubika abe World Food Program. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo, yimi uGaino Siding sithi asidibane njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.